Achitaura pamusangano uyu. Mukuru we Zimbabwe Divine Destiny va Bishop Anselimo Magaya vakati vaiva netarisiro yekuti madzimambo nevatungamiri vekumaruwa vadzikinure kuti vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Kutsungurudzwa kwanga kuchiitwa vanhu kwanga kwakavakirwa muami yedu nemaCIO kwanga kwakavakirwa mumastructures ezanup f mumawar veterans mumadzishe nemadzisabhuku. Saka tiri kudhimanda isusu kuti tiri kuda kuti madzimambo edu nevatungamiri vedu wekumaruwa vadzikinurwe vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Baba Douglas Mambure vakati nyika ikashaya vatungamiri vanotya Mwari inowira kumawere. Vakatiwo makereke anofanira kupfuva mberi maringe nezviri kuitika munyika neutungamiri huripo uye nekunamatira Zimbabwe.
Chechi inofarwa kunge ichitori mberi nekuti unoona kuti nyika ikashayiwa utungamiri hunoziva Mwari ndopaya panove nevatungamiri vane koratweni, vane kurwisana, vane huori, vanove mbavha. But tikave nevatungamiri vanoziva Mwari zvinotifambira seZimbabwe, zvinotifambira senyika. Ende tiri kutarisira kuti ikonomi yedu ngaigone kugadzirisika. But zvinogona kugadzirisika chete tikave nevatungamiri vanoziva Mwari nevatungamiri vanotya Mwari.
Mumwe wevakataura pamusangano uyu amai Lydia Nyikete vakatiwo vanotarisira kuti hurumende itsva yavamunangagwa ichaita kuti vanhu vange vakasununguka musarudzo dzegore rinouya. Amai Nyikete vakatiwo makore ose akapfuura vanhu vaitya kutaura zvakaipa zvaiitwa nevatungamiri venyika.
Tikutarisira zvakanyanyisa kuti vana vange vakasununguka especially vechidiki, tine vechidiki varipo kutarisa kuti vange vakasununguka vachinovhota uye zvavachivhotera zvavanoda nezvavanonzwisisa. Tikutarisira kuti tinge tinewo vatungamiri vachange vachitungamira zvakanaka uye kuti vachiteerera zvichemo zvevanhu, because zvaiitika ndezvekuti in the past kana pakaitika any corruption we are afraid to say it out, taitya kana kuti kwokuzvitaura kwacho taingogara tete usina kunyatsosununguka.
VaJohnson Mugari United Citizens Alliance vakati vanoda hurumende yavamunangagwa kuti iongorere vatungamiri veZANU-PF mudunhu reBuyera District vari kuramba kupatsamba kune avo vanotsigira mamumapato tsamba dzinotaura kuti vagari vemudunhu iri.
Tine hutungamiri wedu hwematraditional chiefs vane hutungamiri hwekuti vari kutyisidzira vanhu kuti wese anenge arejista vari kunyora nhamba dzevota slip yake, zvinova zvinokonzera intimidation yakanyanya kuvanhu.
VaMoses Muchakana Tirau vakataura kuti hurumende yavamugabe yaivasunga nokudaro vanoda Zimbabwe yakasununguka inoitira munhu zvaanoda kwete kudzvanyirira vanhu.
Chandinoona ndechekuti isu semaZimbabwe kana takanditi nehurumende yavamugabe yapai taisungwa nemapurisa tikada kungotaura zvimwe zvizvi. Saka nhasi zvatirerukei taakuzoona zviri nyore, saka vanhu vakugona kutsanangura. But chatinoda kuona isisi iZimbabwe yakasununguka.
Ruzhinji rwevanhu vaive pamusangano uyu vakatsigira zvose zvakataurwa vachiti vanotarisira Zimbabwe itsva isina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Muzamiri.